Bato riri kutonga reZANU-PF rakaita sarudzo dzemaprimary svondo rapfuura. Idzo dzakasiya vazhinji mubato iri vasina mufaro. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvakare mune matunhu umo dzisina kufamba zvakanaka. MDCT yavachamisa iri kuita chirongwa chekuti vanoda kumirira bato iri vataurirane, uye muHarare veruzhinji vakaramba izvi pamisangano yakaita mhirizhongani kupopotedzana. Sezvakaitika muZANU-PF, vamwe vanoti mazita avo akabviswa pavanhu vachakwikwidza zvisina tsananguro, asi vakuru vebato iri vanoti vari kutevedza gwara resarudzo ravakabvumirana. Mumwe mugari wemuHarare, Tafadzwa Shumba, audza Studio 7 kuti zviri kuitika mumapato makuru aya zvinoratidza kuti mapato aya haasarudze vatungamiri vavo pajekerere.
As we go forward towards my election in 2018, ZANU-PF neMDC dzakangofanana in the sense yekuti pavari vese vari two, they are failing to reach an agreement yekuti voita sei during participation yemacandidates avo. They are going to fail.
Izvi zvatsinirwa navaONG wayo avo vati matambudziko aya ari kukonzerwa nevakuru vakuru mumapato aya avo vari kusima vanhu vavanoda munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Saka ndikuona kuti sarudzo ratiri kuenda kumberi richava riri sarudzo rinenge rine makakatano akakura, nekuti vamwe vanhu vachabuda musarudzo dziri kubuda mapuraimari vanenge vari vaine vasikadiwi, vaiva vari vatadza kupinda vachati taakuzvimirira. Saka kune kwauda kuitwa hombe kuti uya atinozvimirira asabudirira.
Vanoti semaonero avo izvi zvinogona kukanganisa mapato aya musarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa uye risiri kukwikwidza musarudzo dzegore rino reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zviri kuitika mapato maviri aya, nekuti haana tsika yekudoma vanoamirira pajekerere.
Asi nokuda kwokuti zvinotika tiri kuzviona kuti vatungamiri ava vose havachitipo mumapoka avo. Kwavana vatungamiri vatsva kuZANU-PF vamunangagwa kuMDCT vachamisa. Nokuda kwokuti hapana mitemo yesarudzo dzijekere yangainge ipo mumapoka iwaya, tiri kuona kuti kukonana kwoitika uku. Kukonana nokuda kwokuti mitemo inenge yoiswa kana kuti zvinhu zvoitiwa zvazvichikiribidi.
ZANU-PF yave nemutungamiri mutsva zvichitevera kubviswa pachikaro kwevaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe gore rapfuura. MDCT yavewo nemutungamiri mutsva zvichitevera kufa kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi gore rino. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti kunetsana kuri kuitika mapato maviri aya kunogona kupinda musarudzo dzemunyika. Vati zvinosuwisa kuti zviri kuitika muZANU-PF ndizvo zvave kuitika muMDCT.
Sekora kwangu zvaudorika izvi zvakutaridza kuti simba ratanga tichimbopa ZANU-PF, simba tanga tichimbopa MDCT raakudzikira. Vanhu vaakutoonawo kuti aiwa, dzimwe dzenguva uchitomirira ZANU-PF kana kumirira MDC utori nemukana mushoma-shoma yaungaita pamwe uchizvimirira. Saka muchema kuti pamwe vanga vachanga vachimira semaindependent vanomasa kuwanda, kana vanenge vakungozvimirirwa zvega kana kuenda kune mamwe wemapato anenge achinzi pari nhasi mapato madiki.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muZANU-PF neMDCT zvinoratidza pachena kuti nyika ichiri kumashure panyaya dzokuita sarudzo dzakachena.
Nyaya yemhirizhonga kana kuti nyaya yekusawirirana kuri kuitika mumapato makuru eZANU-PF nebato reMDC panyaya yekutsvaga vanhanomiririra mabatiro ayaya musarudzo dzemapari dzeparliament nesarudzo dzemakanzera, tikuona kuti inyaya iri kutitaridza kuti isusu seZimbabwe tichiri kumashure panyaya dzeutongi hwejekere. Tine zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirwa.
Vamwe vakakundwa musarudzo dzeprimary dzeZANU-PF vakatozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzenyika vakazvimirira. MDCT mune vamwe vasiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu, uye vari kumirira bato iri kuHarare West muzvare Jesi Majome vazivisa kuti vachakwikwidza vakazvimirira sezvo vari kupokana nezviri kuitika mubato ravo. VaMaduku vativo veruzhinji havafaniri kungovhotera munhu nekuti ndewebato ripi, uye vanofanira kuvhotera vanhu vanokwanisa kuvamiririra kunyange vasina mapato avanomirira. Zvichakadai, veZimbabwe Electoral Commission vazivisa nzvimbo dzekuti veruzhinji vaende kunoongorora mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mumatunhu ese munyika kutanga musi wa19 mwedzi uno. ZEC yazivisawo kuti vanhu vachange vachikwanisawo kuita izvi pambozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.